Gavana weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vakapa vemabhanga kusvika nezuro kuti vanga vatanga kupatsanura maRTGS nemari dzimwe dzekunze kana kuti foreign currency accounts kana kuti maFCA vanotengesa zvinhu kunze kwenyika vakafanana nevarimi vefodya nevanotengesa zvicherwa vachavhura inonzi nostro account. Muaccount iyi ndimo munonziwo munokwanisa kupinda dzimwe mari dzinenge dzakweretwa kunze nevemabhizimisi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinokwanisawo kuvhura maFCA kusanganisa vemasangano akazvimirira oga uye vanenge vapiwa mari dzekubatsirikana nevari kunze. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vaimbova mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vaKaristo Jokonya vanoti vamangudya vakabaya dede nemukanwa.
Reserve Bank iri kuda kukondrola mabudiro anga achiita mari muno munyika, uye zvinoda kukondrola vaya vanoexporta kuti vanga vachiexporta vayava vamwe vacho vanga vachitora mari dzava vachitengesa pamusika usingabvumidzwi. Saka apa varoda kuti vachizviongorora vokondrora kuti zvawakaexporta nemari yauri kutambira zvakafanana here. Saka nzira yakarurama inoita kuti zvive zviite nyore ndeyekuti iyo mari yaunenge wawana pakuexporta zvinhu zvaunogadzirisa muno munyika inobva yaenda maakaunti yakasiyana nedzimwe dzese. Kuti zvigoitavo nyore naivo kuti vagokutevera zvakanaka, pane yatinoti muchirungu audit trail.
Ko, hapana here vamwe vanozorasikirwa nemari dzavo dzoshaya simba neurongwa uhu? VaJokonya vanotsanangura.
Hongu, munhu wese anoafektwa nazvo nokuti maRTGS asati auya tese taiva nemaUS account. Saka pazvangoipira kana kuti pazvangonakira nezvekuti munhu wese anoafektwa nazvo. Saka hazvinyanyi kuzorwadza maningi nokuti munhu wese ari mukati mazvo. Saka zvavari kuitira izvi vari kutivo toda kuva neinonzi cut off point. Saka cut off point yavo inotanga nhasi, yakatanga zuro musi wa15 ndo zvakanyatsa kutaurwa. Saka ndo zvavari kungoitira cut off iyoyo kuti zvinei zvaakuitwa ivo zvino zvichienda mberi, regai timonite mari iyoyo. Matakadya kare hanyaradzi mwana vombokanganwa.
Hurumende inotiwo yakawana chikwereti kubva kubhanga reAfri Exim Bank kuti RTGS iti gedyegedye nedhora rekuAmerica. Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University kuSouth Africa muzvinafundo Gift Mugano vanoti kupatsanura mari yeRTGS nedzimwe mari munongedzo wekuti mari idzi hadzina kuenzana.
Kungotaura ikoko kuti kwainga tiseparete maRTGS neUS dollar account zvareva kuti Reserve Bank of Zimbabwe yabvuma kuti US dollar neRTGS haisiri 1:1, haisiri mari. Nekuti dai yanga iri mari iri 1:1 zvaizoreva kuti munhu aivo aifanira kungoti kana anenge mari yake kukapinda US hazvina basa, mukapinda RTGS hazvina basa. Nekuti kungosepata ikoko kureva kuti havakwanisi kurekoniza RTGS. Ndizvo zvakakonzera kuti marates emublack market aite chibhenengene kuita chimukamupengo kusimuka kuenda mudenga. Nekuti vanhu vaakutya kuti mari yangu yandinayo mumaRTGS yabhondi pepa yazimudhona. Saka vanhu vari zvino vari kutora mari dzavo dzemaRTGS itenga mari musika mutema.
Mashoko aya atsimirwawo nevai vegurukota rezveupfumi vari nhengo yeMDC vatendai biti.
Once you do that, you are then confirming kuti what we have in our accounts are no longer US dollars, they are no longer multiple currency. It's no longer a regime of multiple currency. Zvoreva kuti vatodevalua mari yedu iri mabhengi. Zvoreva kuti vari kuaccepta kuti haisiri US dollar, chachimwe US dollar. Chivhura maaccount ekuti chitambira US dollar. But kune vanhu vakangwara vachabvunza kuti zvinobatsireiko bhozi muchangotibira mari yacho iyi sekutibira kwamakambotiita gei.
Mukuru webhanga reCabs vaSimon Hammond vaudza bepanhau reHerald kuti vatotanga kugadzirisa urongwa hwekupatsanura mari dzinoiswa mumabhanga. Hatina kukwanisa kubata vamangudya sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muWashington, ndine Blessing Zulu.